Very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk Women's Roundtable coming to you live from the Voice of Washington here in America. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen figures rising in recent days, sir.
Yes, once again, welcome to the Women's Roundtable Live Talk this Thursday, August the 6th, 2020. And today you will be looking at the COVID figures as we're talking about them and all the issues surrounding the COVID issue. We'll also be touching on the human rights issues in Zimbabwe and looking at the international community, which is also now getting involved in the Zimbabwean issue, commenting about what's happening. And as Marvelous has just said, the COVID figures which are ravaging the world, we see that worldwide the cases are over 18 million now, going for 19 million, and the deaths are more than 700,000 worldwide. And in Zimbabwe, we have 84 deaths so far, and the total cases, 4,339. This is after 118 people tested positive for COVID-19 yesterday, bringing the total to that of 4,339. And there were three new deaths, which has led to 84 deaths all in all. And we also see that in Harare is leading with 1,175 COVID-19 cases, and Bulawayo 188, Manicaland 106, and followed by other provinces. That is the state of the COVID-19 cases, Marvelous.
Yes, sir. We also see that for those that are following us at the moment, this is not a live program, we're pre-recording, so by the time you watch this program, the numbers or figures may have changed, because as you know, the Ministry of Health in Zimbabwe broadcasts their numbers later on in the day, so the numbers that we're giving to you now may have changed. But thank you so much for coming into the program. We will be looking, as what Star said, at COVID-19 and how it's impacting women in Zimbabwe and the whole world, and also be looking at the human rights abuses. Like she says, we saw that today journalist Hopo Chingono was denied, denied bail at the High Court, and his lawyer Beatrice Mutetwa said that the lawyers were really, you know, they were not happy with what happened, because it is a constitutional right. From what Beatrice Mutetwa said, for Hopo Chingono, a journalist who has been in jail for a few weeks after he published some stories which were linking the government to corruption, but he was arrested with the government saying that he was one of the masterminds of the July 31st protest, which were supposed to have happened last week.
Yes, and we see that they are still struggling to secure bail, Marvelous, as they were denied bail today, and Jacob Ngari Vume too. This is some activists say they are still in hiding following the protests that were planned for the 31st of last month. Some are saying they are in hiding. Some are saying they are being hunted down by state securities. We've seen the U.S. And other countries commenting on what's happening in Zimbabwe, and we have seen sanctions imposed yesterday on one of the Zimbabwean businessmen, Kudawashi Chapiway, and other people like prominent celebrities, and many people have written on the hashtag. And the hashtags, Marv, I saw there's a confusion on what some are saying is the appropriate one, which is garnering more traction, whether it should be Zimbabwe Lives or Zimbabwean Lives Matter. But the government has since responded to the Minister of Foreign Affairs, says there isn't any human rights abuses in the country. They are saying they don't even know what the crisis people are talking about. There's no crisis. They want to maintain the rule of law. And before that, we saw that President Mnangagwa said it's just a few bad apples, according to his words. And that is just a few people want to sabotage the country, working with the international community. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi ke sixoxa ke ngodaba lolu okwenzakala elizweni. Sizakhangela ke ngegcikwane leli elidla ubhedu ele coronavirus COVID-19 eselisabalele emhlabeni wonke. Sibona ukuthi kwele Zimbabwe sokufe abantu abayisitshiyagalombili lane i-84 njalo abahlaselwe yileli gcikwane bona bazinkulungwane ezine namakhulu amathathu phezu kwalelo nani bayi-4,339. Sibona njalo ukuthi idolobho lakoBulawayo lilandela eleHarare ngabantu abahlasele yileli gcikwane belabantu abayi-188, eHarare beyi-1,175, eManikaland ke kuyi-106. Sibona ukuthi kwenzakala ngobizolo kunabantu abahloliweyo leli gcikwane kwatholakala ukuthi laba abanye abangu 118, yebo ke ikhulu elilechumi lesishiyagalombili 118 bakhicakala bele gcikwane leli, kwathi abathathu ke babhubha. Yikho ke okulethe okukhweze inani leli laya phezulu. Sikhuluma nje futhi siyabona ukuthi emhlabeni jikelele abahlaselwe leli gcikwane sebesedlula izigidi ezilichumi lesishiyagalolunye, khona kuyizigidi lezo i-18 million, kodwa ke sokusiyabamba phela i-19 million ngoba asemaningi amanani ayidlula lelo. Njalo ke sebebhubhile ke abayi-708. Yikho ke luyile udaba eseluhlazilayo, kodwa sikhangela njalo ukuthi kuloku abalwela ilungelo loluntu labezombusazwe bathi kuloku kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo elizweni. Sibonile lamhla labo ababotshwayo kuthiwa baqoqa ukujengisela kokupheleni kwenyanga edluleyo, umnumzana Jacob Ngarivume lomnumzana uPaul Chinono, abaphiwanga imvume yokuthi bephume ngesibambiso sebheyili entolongweni bethonisise icala labo bengaphandle kwaleyo ntolongo. Yikho ke kuyaqhubeka ke abanye bathi bacatshile ngani ngoba bayadingwa ngamapholisa, badingwa ukuthi betheswe leli cala. Yikho ke lokho esiyabe sikukhangela. Sibonile ukuthi amazwe amaningi angenele kulolu daba ekhuza ele Zimbabwe ukuthi linanze amalungelo oluntu. Sibonile ke ukuthi abaziwayo ke kwezokuzilibazisa kuthiwa ngama-celebrities labanye nje abomhlaba wonke babhalile besola lokhu. Sabona njalo lamazwe amaningi exoxa ngalolu daba okuthabise abanye abalwela ilungelo loluntu abathi kuzayenza ukuthi uhulumende abophe siqine abone ukuthi kahlukuluzi abantu. Kodwa la uhulumende sephendulile ke, sifonile ugatsha olubona ngokwenzakala ngobudlelwano lamanye amazwe lisithi lona alikwazi ukuthi kade abantu bakhala ngani, akula ngxabangxoza elizweni, abantu bazihlalele nje. Kodwa samuzwa njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kunabantu nje abalihlekana abazama ukuthi bechithe inhlelo zikahulumende ukwenzela besebenza lamazwe angaphetsheya. Yikho ke lokho esiyabe sikukhuluma ke lamhlanje, kodwa singakakhulumi ke ngakho asizweni nge ukuthi batheni ke labo ade bepho.
I think you all heard the judge denying open bail again, dismissing the appeal for bail. We have just been given the judgment, so we are going to study and find out what the reasoning is and see what the next step will be. We cannot at this stage say this is what we will do next before we know what the reasons are. But naturally, we are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail, which, as you all know, in terms of the constitution, it is now an entitlement unless the state is able to prove compelling circumstances. I think everybody knows that what happens in Zimbabwe, how those who say they're fighting corruption are walking the the street with the corrupt groups in their pockets. And those saying you should be seen to be fighting corruption are getting more and more persecuted. I think everybody knows that the guilty ones are walking the street and the innocent ones are being exposed to COVID in the street.
Yebo ke lapho sizwe ke igqwetha limela ke ababotshiweyo ke umnumzana Hopewell Chinono ke lo mnumzana Jacob Ngalivume ke chasisa ukuthi abakhutshwanga ngemali yesibambiso eye
aiwa kudawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington umo tiri kutaura isu pamusoro penyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose uyezve tichitarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kuitika pamusoro pedambudziko iroro recovid-19 pari zvino uyezve semusi wechina kudai August 6, 2020 tiri kutarisa isu uwandu hwevanhu huri kunzi iwo huri kuramba huchikwira hwevanhu vabatwa nedenda iroro recovid-19 pasi rose uyezve nemunyika yezimbabwe saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kubuda kubva kujohn hopkins university iri muno muamerica kuti vari kuti chii pamusoro pedambudziko iroro redenda rechirwere checovid-19 icho tiri kuona pari zvino vazhinji vari kutya vachiti ivo uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus muzimbabwe huri kuramba huchikwira pasi rose pari zvino pane vanhu 18.7 million vabatwa nedenda irori 706,000 vachiwanikwa vachifa muUnited States mandiri pari zvino mune vanhu 4.7 million vabatwa nedenda iri 156,000 vakawanikwa vachishaya imo muno mandiri muWashington DC umo ndiri kutetenyura ndiri kumba mune vanhu 12,443 vabatwa nedenda iri 587 vakawanikwa ivo vachishaya saka zvimwe zvezvinhu zvatitange tiri kukurukura nemipo pano uyezve tichikupai mamiriro akaita zvinhu apo nhasi taona mutori wenhau Hopewell Chinono uyo awanikwa iye achienda zvakare kudare rehigh court kuti gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vawanikwa ivo vachipa chikumbiro chekuti abvisiswe mari yechibatiso awanikwa iye achinyimwa mukana uyu wekuti saka ari kunzi adzokere zvakare muchizarira pari zvino asi taona vhidhiyo yabva kuurira pari zvino iri kutaura iyo kuti gweta rava Hopewell Chinono vari kuti ivo havasi kufara nezvabuda mudare ranhasi sekuti vari kuti ivo nyaya yakadai inofanira Hopewell Chinono anofanira kunge ari kupiwa mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso sezvo zviri pabumbiro remutemo kuti munhu anogona kutongwa ari kumba panyaya iyoyi yekuti ane nyaya yaari kupomerwa uyezve tinoona kuti vajacob ngarivhume vari zvakare vari muchizarira pari zvino tinonzwa kuti vachange vari kuendawo kudare mangwana asi tinoona kuti munyika pari zvino vanhu vabatwa necovid-19 huwandu hwavo hwakwira hwasvika ivo pa4339 uyezve tichiona kuti vanhu 82 vari kunzi ivo vashaya asi vazhinji vari kuti ivo vari kunetsekana kuti voita sei panyaya iyoyi yedenda recovid-19 saka tichange tiine mumwe munyarikani wedu achauya pano achikwanisa kunge achitaura nesu ari kuti iye baba vake vakawanikwa vachishaya kubva kucovid-19 uyezve iye pari zvino nemhuri yavo vari kutotarisa ivowo vachiona vari kuwanikwa miviri yavo isiri kunzwa zvakanaka nezvimwewo saka tichange tiri kuti afone ipo pano tichinzwa kuti zvakamira sei kwaari ikoko panyaya yedenda recovid-19 uyezve tine vamwe vari kutaura ivo pari zvino kuti tiri kuona zvakabuda nezuro kubva kuamerica uko hurumende yeamerica yakazivisa nezuro kuti vakuda kwashe tabhirei vesakunda holdings vaiswa ivo pazvirango zveupfumi nevamwewo vari muhurumende tikaona zvakare nyaya imwe yanga iri kunetsa inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu takaona zvizvarwa zvezimbabwe zviri pasi rose vachiwanikwa ivo vachitanga hashtag iri kunzi iyo Zimbabwean Lives Matter vachitaura ivo kusafara kwavo pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vanhu uyezve vachichema vachiti ivo kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa panguva ino uyezve tikaona dzimwe nyika dzepasi rose vachipindira munyaya iyoyi vachiendawo zvakare pahashtag iyoyo vachitaura ivo kusafara kwavo penyaya yekubatwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya nezvazvo uyezve tichange tirege itone tine mutereri wedu wekutanga rege itende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Hello.
Hello, masora sei sisi mabe.
Aiwa, tachera, tichora nani uyezve muri kuti?
Mukutaura nazi reikapateya ndiri kufona nebulawayo.
Ehe, tisanangurirewo kuti imi kwakamira sei kubulawayo izvozvi panyaya yeCovid-19.
Panyaya yeCovid-19 ezvinezvi tatekeshera nenyika kubulawayo COVID inenge yati wandei wandiwe vanhu vari kufa neCovid wanyanya. I'm one of those people vakashayikirwawo nababa wake musi weTuesday 28 July. Saka chironda chacho chichiri chifresh handisi, asi ndoda kungosimburidzawo vamwewo vanhu vari musiemusichiu wechena yandisenge yandakasangana nayo kuti ngavazvipire
zvese maoko amwari.
Saka mungatitsanangura kuti zvakafamba sei kuti baba vazoshaya tinoti nematambudziko.
Alright, dedi vangu vakarwara vakatanga vachingoti musoro. Saka vaingofunga kuti iflu, chese taifunga kuti iflu. Asi havati musoro, tikaenda navo kuclinic pasejari riri padhuze nekumba, vakarapiwa vakapiwa maantibiotics. Hapana chakambochinja. After 2 days tikabva tazama kunoenda futi kune imwe sejari, tasvika ipapo vakapiwa different type of antibiotics and then vakareacta pamapirisi avanga vapiwa. Tabva tadzokerako zvakare vakachinjwa mapirisi aye. Tabva tazama vari kurwara, makamboita here matest eCovid? Tikati hongu takaita matatu, ese akabuda ari negative. Chero isisi takatotestwawo. But yatanga takaita yange iriya yekuti unotestwa ropa pachigunwe. Saka dokita akasuggesta kuti aiwa madi kuti mitwe yemumhino iyai. Ndipobva takabva tati zvakanaka, saka taiitwa maiyai. And then varwara kudaro obva vatestwa. Takatenza vanhu kumalab vakatestera pasejari. Vakatesta kudaro, maresult akakasika chaizvo kuuya chinji inotanga kanyonzi agent. Dokita akatibatsira zvikuru kuti maresult ayabude, nokuti kazhinji anotora 2 to 3 days but ours took less than 24 hours anga atobuda. Ndipobva takabva tanzi ari positive. And then the next day obva vaudzwa, ndipobva takasendwa makuseni tikaudzwa kuti baba venyu tavaona vane chirwere checovid, makamuchizviziya here? Ndikati aiwa kwete. Saka hatizivi kuti vakataurirwa sei pavakaudzwa nenyaya yekuti vane chirwere ichi, nokuti pandakazoenda makuseni kunovaona vanga vataadmitwa pasejari paipe paprivate sejari. Spirit yavo yanga yachinja, yasiyana nezvandaenda vasiya vakaita madeko, vanga vasuwa zvisingaite. You know, munhu weye kuti zveni atoludza hope, akutozviudza kuti apa ndichakwanisa kurarama here pane chirwere ichi chandaona chapedza nyika, vanhu vakasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana. Ndikatozama kuvaudza kuti don't worry baby, you come out of this alive, you are a fighter. Yeah, pacheya pacheya, fight, please fight this. Obva vanditi I will try. But vasati vashaya vakabva varekodha video. I will share with you video yacho chakutumirai. Vachitoudza vanhu vese kuti zvoni COVID is real, take precautions, zvakadaro zvakadaro. Vaenzerwa ambulance nepasejari paipe, nokuti sejari yakabva yataura kuti hatikwanise kuchengeta baba venyu, we are not a COVID center pano. Saka makuvaendesa kuUBH, of which we didn't want him to go to UBH. Taida kuti vaende kuprivate hospital kunonzi kuMaterdei. But kuMaterdei kwaidiwa $3,000 up front, of which since we only had $800 at that time. And then we started doing a GoFund, which raised a mari and is it. They were like, anyway, daddy, you just go for just one night to UBH. And then we know kumute, we know kubisema mwana makuseni. That was the plan. But even though that was got even a COVID, I still went back. Tawasiana one. Baka enda kuchi, but I think my past is cough. Ndiko kwavakaenda kuna ambulance kuUBH. Tikaona pavakaisiwa tikavafudzisa nakubezi chichichi, because now he was not breathing, he was on oxygen fighting for his life. And then ndikavaudza kuti ready be strong, tikudzoka. Tatadzokera kumba. Even ndaudzwa kuti baba vangu vane COVID, the whole family hapana munhu akambotya kuva nababa in same room. Even tanga tisina kana protective way, taingoramba tiri pasaidi pavo tichivasimbisa, tichivamwisa vasei wakandiku na ye manangu ndi nopona sei kubaba mandisi ya pina pa kumapastiko apana munambo ya kana msejari muno mkuzunduoni apana kana munambo ndipa kana parasetamo apana kana munambo ya zungu the toilet ya che ilikubi ndi nopona sei pasina muna kutia kana chene chakani ruwaja sisina mboi laba natu ngozi ya tizere nze naifandra kumuva baba wangu from that government hospital because even pataka shika manesi achu ala kutambira shakanaka waka popo utashikuru waka tarauti awa uza utiwapine mustaidu wadi imo mundiani noti shumishese shai kazi kwanewa ni ambulance angawa banesi private surgery ndo waka usa jese mbeda kwa fuji zaku wa isa oxygen jese shikanzi we're not alerted kudishuni there's a patient who's coming here for COVID. Those nurses were so rude. And when I spoke to one sister,
regaindi pinda ipapo. Ndoti nini saka zvamira zvakadaro imimi muri kunzwa sei imimi vakasara semhuri hamusikudzwa masymptoms here zvakamira sei nekuti muri kutaura kuti maitochengeta baba musingazive kuti vane COVID-19 zvakamira sei.
Inini ndiri kutorwara mama kutorwara nemangu atorwara ipapa ndiri kutobva kusejari. Kuba kuendesa mnina wangu vipi yake iri lozi ndaite temperature msoro inino ndakaenda norapone zuro mama waka norapuka marilo zuro muzimbabwe kana usina mari chokwadi unofa nhasi izvozvi pandokubva kumusiya mnina kubva naye kumnina wangu kwadoctor ndabuda $200 yake chete inini nezuro ndakabuda $100 mama nezuro marimwe zuro akabuda 200 saka verengai kuti uri mumwe munhu usina mari dzedzo unotofa kamuzimbabwe. Zimbabwe life matter, but when you don't have the money, what is going to happen to you as an individual?
Maybe if we can just go into English, give us your take. Currently, you say that your father passed away from COVID-19, and also you were retelling how you need a lot of money for you now to go and get checked. And also, have you been tested for COVID-19, and what's the situation currently?
Yes, we've been tested for COVID, and the results never came out. Taka test from Friday. Today is actually day 7 since my results are tabuda. Okalafonda nunga chino kuteki mutko backlog. And then when you get to the hospital, like today, kaenda cooperate 24. Patashika, taita means stigma. Karambi zwa kupina lepa front door. You change joni mukuti joni, you guys were in contact with someone like after the COVID, that I move the needs of the neighbor front door up. Mufana Kuchendere, Tatiendere and a Queen Quarter, of which it has here more than $200, but it has been on a Queen Quarter, no back door, which has to get Vanuanima Perembuzi, and Mufandra Pin and the Pukatan and Aaron. There is so much stigma around this COVID disease, my sister.
So, what's your words to people out there about the stigmatization that you are experiencing? Mugati Chi Kunirama.
Kutara chokwadi sorry kutara chokwadi pamusoro pe stigma iri kuitika yandidi. I think as a nation we need to be educated because having COVID does not mean kuti wakufa, does not mean you're going to die. A lot of people come out of this alive. Ndosaka kune ma recoveries akawanda chaizvo, vanhu vazhinji vari kurecover. It's unfortunate kuti my father did not make it. He was one of those statistics, one vakafa, and it is. But then, isusu mbamunomu, kuneva sara vachewao. I'm going to make sure that everyone is going to be alive, and everyone is going to live to tell their story. Nerimere mazuru, watichakuru kura ninyaya ii, and etichaku udatizo watenye chese.
Makapati.
Kune mua nukunaruhuru, wadiga ni muna nekovid, yotako kusindi sakana waka terela panguwa inyo, kuti usara setariro, mwari ndere munu wese. It is just a test. You need to continue holding on to the garment of God. And then Mara akusiye uruweka. Vano poresa chete. Hakuna chirwere chisina mushonga. Mwari vano poresa.
Takawana mchipiwa rukudzo na Dr. Simbiso rangabanga wari panone zuru. Makawana kwa mchiteze raeresha. Rangaba taura na mtivaiti izo. Sevano warukuru wara mnufandra kunge meze mchigara makapeka mamaski. Muchigeza maoko uyezve muende kuna chiremba nhasi mateedzera here zvakataurwa nachiremba izvi.
Hongu, ndisaka nanchiti tatobva nhasi even kwa chiremba. Kune mumwe chiremba ari kutoya zotiona mangwana mumba muno watatokumbira kuti uye zvoonoo vana. Vana vangu hapana atarwara zvavo. but ndingoda kuti munhu wese ave safe vangoone kuona chiremba.
Mhm. Aiwa mumbobata makadaro titange tupendera mbira ndisi munotaura ndevele pana star ningi atipana pa achange achita nemine ndevele muchitaura nyaya yenyu kuti yakamira sei nendevele saka star kana auya
munokuluma no problem
ehe saka achataura nemi achikuvhunzai kuti mutaure kuti zvakamira sei panyaya iyo maybe munogona kutanga ozokubatirai panzira tsanangurai kuti zvakafamba sei baba vakaita sei nendevele. Hello, taura yenyu tinzwi.
Nechindere.
Ei, taura nendevele.
Eyoi. Ubaba wami vapa. Ye COVID. Akula madokotela esibhedlela, akula manesi. And into ezisubuhlungu ukuthi ama COVID patients bafakwa ku third floor noma afuna ukumemeza ukuthi ngifuna manje kunatha kumbe ngisizani bayithi akula muntu ozakuzo ngoba uyabuze kufake khatshana phezulu lapho ongasoze uthole khona uncedo kumbe usizo.
Yebo ke siyezwa ke udaba lolu ke olum zvisausizi lapha sikhulumalo nkosazana Zalaika Paleya siyezwa ukuthi ubaba kwamehlelehlelwa emoneni lapha ungasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini elakuvonayo wayesegule okwesikhathi eside okungenani ubaba njalo esiya esibhedlela wathola usizo yini hayi kasazwakali lapho nge nkosazana Zalaika. Marvelous, if you could tell us what exactly
the key. Yes, this is the code.
Hello, Star, wow. She's actually still on, but you have to keep me on for you to hear. So,
yes.
Ask me the question now.
I think she can also. I want to work at a pandemic, she was really important on a panel.
Andy, if you can continue, just telling
why?
Us.
Why?
Oh, you can hear me, Mao.
Without. Why is it taking so long? We just lost someone. The anxiety is killing us. We want to know. We got tested last week on Friday. Tomorrow is Friday. It will be exactly 1 week. Isn't the system worried and scared? We will end up eventually going out there because we need help, medication, food in the house, supplies. So in the event, and if let's say we are positive, then that means we're going to spread. So we need help. We need to know why these results are taking too long to come to us.
Yebo ke kulungile ngubambe umlomo khona kodwa ekugcineni lagcina lilutholile yini usizo njalo uhulumende wayesencedisa.
Mushare Patri, I think Star kufunza kuti saka mungati nime hurumende ya iri kukubatai zvakanaka here zvakamira sei but ndevele taurai nendevele
kuti hurumende kutibata
sei zvakamira
sei hurumende yetu aisipatanga kuhle ngoba satisahlolwa last week kodwa akula ama results ethe zaphumana. Okwesibili bayakwazi ukuthi endlini lapha kunomuntu olesifo ese-COVID-19 kodwa kunamuntu wabuya endlini ukuzosipreya endlini sihlale endlini efletini etown akulabantu ababuya ukuzospreya. It's not like you're driving kachana. It's right here in town in the CBD, 10 minutes away from the place to which they can just come and pray what to ababuyana.
Yebo ke ayibezwakala kodwa mina ke njengemuli lami lasona belihlola yini igazi ukuthi
lengathi in English then how ask it.
Okay,
what's the question?
Yeah, okay, I'm telling that if the family was
very near in town,
let's
no one even came to spray in the house, knowing that there's a COVID patient that was very sick. They were supposed to come and spray. They didn't spray. And why are our results taking so long to come?
Please hold on. So I don't know if you have any other question that I can ask it to say in the valley.
No, that's all we hit.
Any other question? No, those are the most important questions that I really need answers to. One, why our results have taken so long. Two, praying never happened in the house, that they know very well that a COVID patient was ill.
Mm-hmm. Thank you so much, Vapatia, but hold on, we'll continue with you later. Please stay on the phone.
Yebo ke lapho bese sizwa ke besikhuluma ke lapho lo nkosazana Zalaika Paleka yena kubesitshela ke ngoyise ukuthi kwahamba njani njalo wayegula. Njalo njengoba lizakhumbula ukuthi sithe thina asikhulumi kuphela ngodaba lolu olwe-COVID-19 kuphela, sizakhuluma nangeziphathelane nokwephulwa kwelungelo loluntu. Njalo sikhathesi nje sikhuluma nje sesizakhuluma lomunye njalo owethu umhlonitshwa ozasichasisela ke ngalolu daba lokuthi bathini ngalo. Silo nkasazana ke Barbara Tanyaniwa webandla le-NDC yena ke isikhulumela sogatsha lwabesifazane esibonayo ukuthi abaningi bathi bahlukuluzwa ke njalo abanye bathi bacatshile njengoba sikhuluma nje, abanye bathi abakaphonga. Ngakho sabambile ke sizaphenduka kuwe singakathathi unkosazana Barbara Tanyaniwa, singazi njalo mavela sikumbe ungathi kulelo kugcina angalikhuluma unkosazana Phaleya kumbe uzalinje.
Ameno mzvari Patea, zingai tidzokere kwamuri zvakare. Tomboda kunzwa kuti panyaya yevamwe vari mumba vari kurwara pari zvino vari kunzwa chii?
Mama, vari kunzwa shortness of breath, kupindwa nechando, kushaya appetite, kudedera, makodi chills. Inini chest yangu kurwara, kukakofu so, slight headache. And then mnino wangu ane headache, low blood pressure, you know those symptoms. Aunongo google eta COVID.
Mumbo taura panyaya yekusemwa nevamwe, mataura nyaya ye stigmatization kuti pamashika nasi kusejari mabva masemwa muchinzenda ende kumashure uyezve pamunogara ipapo zviri kunetsa panyaya yekusemwa, taurai kuti zvakamira sei?
Patigere, one or two people avasi kusema, kasi vazhinji vakatoona, mama wangu akatondudza kuti marine stroke, avaibva kwachiremba, vakaona mumwe mukadzi wavaisimbowadzana naye, akangoona maziso amai angu kuti ba, akabva amhanya achitidza chipinda musupermarket. Nekuti patigere pane mashops pasi, flat rate riri padenga, and then pasi pane mashops. Takakabva achotiza achipinda mumashop, and then vanhu vanoti vakaona vana vachimira panze vachitamba papasteji padyo pedu kana mubhakoni, vanobva vatenda kudzwa kuti muchatizadze korona. Saka zvinongoita kunge korona yacho ndeyedu chedu, hapana mumwe munhu achamborwara naye korona iyi. Nekuti handizive tichanyanya kushamisa pakorona iyi kuti yaitirwa isisi chii, even iwo mashiremba acho nhasi hatirizvisisa kukopera kuti 24 kuita kuita kuhasha kudedera. Zvikanzi ndakanzwa nezuro kuti iwewo wakapinda nepadyo apa waifanira kunge wakapinda nekumukoto, ndakatsamwa chaizvo pandakanzwa kuti wakapinda nepadyo apa. Izvinezvi nhasi hapana munhu akutombopinda nepadyo ipapa, mukutendera nekumukotoko handidakara kutombonzwa anything. Vatanga kupopota apa pakazara mamwe mapatient ari pa reception angu.
Apo tiri kunzwa isu muzvare Patea vari kubulawayo vachitaura ivo kuti nyaya iri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yekuti vanhu vanenge varofirwa vari kuti ivo vakashayikirwa nababa vavo, uye pari zvino vanhu vari kuvasema yavanoti ivo stigmatization. So we're hearing there from Miss Patea from Bulawayo saying that the biggest issue that she's facing now that her father passed away from COVID-19 is that of stigmatization. As she says, when she went to the hospital today to get a test, Because yesterday when she was on one of our program, one of the doctors, Dr. Cindy Soranga, advised that they need to go to the doctor to get medical assistance because she was saying her mother is not able to breathe properly. But she says they were asked to go to the back of the entrance. And also she says at the building where they are staying, when her children go outside to play, people are running away from them. When they go to the shops, they are not being served. You know, there's a lot of stigmatization. So she's just saying maybe there's a need for organizations to now start, you know, lobbying and educate people on what happens to those that are left, especially when one, you know, one parent or one family member dies from COVID-19.
Yebo ke umqondo omuhle lo ukuthi abantu bayakhethana ke ngakho kumele bafundiswe ukuthiwa i-stigmatization le ukuthi sebebona ingane nxa umuntu kuthiwe ulegcikwane le-COVID-19 sakumele bembalekele bonke ngoba besesaba ukuthi uzabathelela. Kodwa ke hhayi ke njengoba sithile ukuthi sizakhuluma njalo lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa ke owebandla le-MDC ukuthi asitshele-ke ukuthi umbono wakhe uzwa uthini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Siyakwamukela kuhle. Hayi, siyaphila. Uzwakalela khatshana ke wathi ngizame ukuthi ngibone ukuthi ngingakhuphula njani ivolumu yakho. Ye, kodwa wena sizwa kuhle. Ye, hayi usuzwakala kathesi. Ye, lapha-ke sike sadlala-ke omunye umabonakude kasekho-ke egcekeni lapha esike samtshengisa sibona amagqwetha amele umnumzana-ke Jacob ngabivumela umnumzana uPeltinono besithi bona hhayi simzwile unkosikazi Patrice Mthethwa sithi bancitshiwe ibheyili kukhangele lokuthi kuzakhulunywa ngakho kusasa. Ungathini-ke wena ngokwenzakalayo ekhaya njengoba ukulandela sikhuluma nje? That is a very interesting point there, that they should be given bail so as to avoid the infections of COVID-19 as there's no social distancing in prisons. If you can also tell us what your position as the women's branch in MDC about those who say they are still in hiding and those who say they were abducted and those who say that they were harassed for what they believe was unjust.
Maybe first and foremost, it's not a women's branch. It is I'm the spokesperson of the National Women's Assembly for Women. So if you say a branch, it's both a branch, both a district, both a province, and both a national.
Okay. Because we're thinking that you have the women's branch, you have the youth branch. All right. Thanks for the clarification. You can go ahead.
Yes. So, what is happening, you know, it's so disturbing that this regime is panicking to such an extent that we want to arrest everyone, each and everyone who is complaining about the corruption that is going on, about the crisis, the economic crisis that is going on. It's like people no longer have got rights now, Stanley. You criticize the government, you are arrested, or you are handed down, you are abducted, you are tortured, you are sexually abused if you are a woman, or you are beaten, just like what they did to Bayanga and the Daima soldier recently, and other people from civil society that were victimized and were beaten by the security state security agents. And also for people that are still in hiding after chiefs that were being handled by the same security agents, and when they find them in their homes, then I went ahead and I destroyed their properties. They also harassed their family members, which is very unfortunate. But I remember when Mnangagwa came into power, he said he's not gonna do exactly like what the Arabian man was doing, because he said it's a new dispensation. But we are seeing it's even worse than what Robert Mugabe was doing. So we are so much worried about the abuses, about the human rights violations. It's like we are now in a one-party state where the opposition members are being handled and tortured and harassed each and every day. That is independent. We want a constitution that allows our people to have different political opinions, and that people with freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. But we are seeing those freedoms are being violated each and every day, which is very unfortunate.
Yes, if you can come in, Marvelous.
Yes, I think I've got a caller here from South Africa, the Gates, Wekwavari, and Senda Indakuna Maita Nyanyiwa. Hello, caller.
Yes, you can keep holding. We'll come back to you.
Hello.
Okay.
Hey, the Gates, tell the neighbor to South Africa. Hello, caller.
Hello, Maskwira Sei.
Hey, Taskwira. Mungati sananguruguti munoona sei jurukuitika munyika parizvino.
Tatasa nyaya kumusha pako zerozeva na Zimbabwe. Chokwa di kozerozeva na Zimbabwe ziru kumbuniki zwa shnoto waza kushkate kupeze sera. Ati sile kuti karamwana ashinge ashunguru zika haku mizuko kuchema hile. Ndoku kati wafano kuchema sera na Zimbabwe. Tochema wo kumbuniki zao neko zerozevu kuti tinzwikwewo zvino ukada kuti uchinzwe kwachoni wakutosungwa wakurohwa zvinotisaisi nemasoja nemapurisa vanofanirwa kunge vakatichengetedza isu pose.
Saka munofunga kuti poitwa sei? Tichiona kuti pari zvino imi muri ikoko kusouth Africa poitwa sei?
Kuzara chokwadi chitema velasika kugara ine foreign land kwacho kunhu kuchinhu chakaoma chinenge chichoda kuti chende kumisha asi vamwe madzira takaita kumisha kwachoni anenge asina kunaka nenguva akabva nekuchitiza, you understand, uchiuya uri mukoteri Saka kumusha kwacho zvingari kuti zviitwe kana kuti tenda zvinezve. I think hurumende yedu inofanira kuisa musoro pamwe chete. Ndinotinzwirawo tsitsi maZimbabweans kuti chokwadi vana vatambura, nyika yese yatambura, voisa musoro pamwe chete voona kuti vanga kuti nechisungo chipi. Nokuti ini ndakazvitarisa mapurisa kana masoja haafaniri kunge ari epati. Anofanira kunge ari mapurisa kana masoja enyika anochengetedza vanhu. Kwete kuti ivo ndivo vakutofamba vachirova vanhu murodzi vachiputi vachamba nepfuti mumastreet mutauni zvinova zvinototyisa kuti vanhu tinge tiri munyika yedu yakasununguka. So I think pakafanirwa kuti vanhu vaite musoro pamwe chete vatitungamiriri vedu zvibhanwe izvi zvavari kuita vazvimire because sasei mone zvezvi worldwide yazara iyo nyaya yeZimbabwe Lives Matter. You know, it doesn't give a good picture munyika ine rusununguko.
Tombotarisa panyaya yeCOVID-19 takamboona muchichema-chema muchiti ikoko kuSouth Africa kwamuri kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya uyezve nyaya yekuti mitumbi iende kumusha iri kunetsa. Asi tanga tiina chiremba vanga vari pachirongwa chedu nezuro Dr. Simbiso Ranga vaiti ivo vazhinji havasi kuziva kuti vakabata mutumbi wemunhu anenge ashaika nechirwere icho cheCOVID-19 vanogona kubatirawo chirwere ichi. Imi ikoko kuri kupiwa dzidziso here zvakamira sei paCOVID-19?
PaCOVID-19 apa I think zvinenge zviripo tinengeo jilane mapala of which mapala edu anenge ari evanhu vekumusha kazhinji. Saka vanongokupa instruction yekungoti hakuna board viewing, even cherobot tikaenda kumusha hapana board viewing. Saka tinopedza tikaita zive kuti munhu wedu aenda ndiye here kana kuti haasi. Munongoratidzwa chikwangwani that tag inenge ingoripo yakanyorwa zita remunhu. Dzidziso dzingavapowo zvadzo dzekudzidziswa kunzi pfekai mamasiki kana mapppe clothing achoni vanhu vanenge vachipinda vachinokwanisa kuidentifya bodi. But zvinhu zviri kurwadza kuti haumuzozivi kana vanhu vanenge vari kumusha vari kurisa bodi because isusu kuno kuti tiri kusara we not allowed to cross a border kuti tiende kumusha mabhodha akavharwa. Saka haifani that kuti chitunha chiri kungoenda na driver nemabhoxi kana zvori mahaiesi zvimwe zvimota zvihombe zvitori nemakofini kana four different places. Saka hauzozivi kuti munhu kusvika achinzi ndewe kugokwe ndiye here, ari kunzi ndewe kumarondera ndiye here, because vasvikako kuti ikoko hakuna board viewing. Saka zviri kushaya kuziva kuti zvinofamba sei because vanga vachingopa kana board viewing vanhu vashoma shoma maclosesi vanga ve 2 or 3 zvinenge zviri nani.
Aiwa, thank you so much. Star, we're hearing there from our caller in South Africa. She's saying, I asked that the issue of people dying of COVID-19, are people aware that they can also contract COVID-19 from a deceased person? So she's saying there is a dilemma there because in South Africa, when people die, and some of them do die of COVID-19, the funeral parlor will just tell you that there is no body viewing. The body is just shipped straight to Zimbabwe. So she's saying that, one of the biggest dilemmas they have is they don't know whose body is going, because when it gets to Zimbabwe, nobody's given a time or a right to actually body view. So those are some of the issues that are coming out from those in the diaspora. Yeah.
That must be tough for the people there. And coming back to you, Mr. Nyanyua, we heard the government saying that there's no crisis. We saw the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and another statement from the Permanent Secretary for Information, Nick Mangwana, saying that there is no crisis in Zimbabwe. What can you say about that?
Crisis, like we usually say,
The accession from President Mnangagwa that it's only a few bad apples. Do you think it's just limited to opposition parties or people who are trying to support the economy? Yes, you can go ahead. Okay. Yes. Thank you. Over to you, Marvelous.
Hey, Tombo, Fuzoti, and I tukuona zvikutaurwa nehurumende kuti vemapato anopikisa vakafanana nematororo. Ndozva takaona zvichitaurwa navamunangagwa pa State of the Nation address yavo. Munoona sei izvi?
Government, you should go to the one. There's one who has to go to the one.
zani zara wanu wako rohoa wanu wako sungwa tika zitani wani gavu nuku sunguru za wanu wajima kutu waka tanga mzare maina waka imebi kakara mbite kutu miso bichaki zazo yemi kukwezi panzwa au umunu sunguru za kutu wanu wajima sombo ni wanu wako chene na chikapu hivini makuwa rohoa makuwa ura mani mkani kulisa sekuni itasajoni
tinotenda star
yaboke siyezwa ke lapha ke unfortunately our time is coming to an end ungasitshela nje ngamafichane obukukhuluma nkosikazi Thanyanyiwa ukuthi singakunika nje umzuzu wodwa ukuthi usivalele uhlelo lwethu ukuthi ubusithini ngokuthi umongameli athi labo abaphikisana naye bangabahlamuki amaterrorist ke siyabonga kakhulu ke unkosikazi Barbara Thanyanyiwa ke yena ke wesikhulumeli sogacha lwabesifazana we-MDC national branch yabo lapho ke besichasela ke ngombono wabo kulokho okwenzakala elizweni sibonge njalo bonke abasichasileyo kuhlelo lwethu lwanamhlanje sesifika nje emaphethelweni who else marvelous
ai watu dokutenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi taona tichinzwa kubva kuna muzvare Patea vari kubulawayo vanga vachitaura zvakaitika kumhuri yavo panyaya yeCOVID-19 tikanzwa zvakare tichitaura na Sisekai vari kuSouth Africa vachitaurawo zviri kuitika ikoko panyaya yeCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzoro dzevanhu saka tinotenda ivava so we'd like to thank all our guests Ms. Patea in Bulawayo who shared about how her father died of COVID-19 and also how her family is being stigmatized. And Sekai in South Africa who shared about her, you know, views on the human rights abuses in Zimbabwe and also the issue of COVID-19. I'm Marvelous Mplanganya who are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Nami Oliver Nelisayo, ngusithandekile Mhlangano sithi asidibaneni njalo ngolwesine olusayo, uhlelo olufanayo. Thank you.